Peter K Music.
Muzaru woko kanda chipisa Nyato famba iwo samba chipisa Chubofura hombe vambo shamiswa Kungo jivane goge vane shahisano Uriko pisa iwe Shabu ni chazo pera nezimwe Uriko zama iwe Kungo jivane goge havashide Wakabaka iwe Shabu ni chazo zima nezimwe Shaina iwo chungo shaina Shaina Vano shoto ere moyo mao Lengo rigodo rava inaro Hawa kwanize kurumiza Faito chakana Panoda kungo famisa zakaipa Kungonzu wakanga nisa vano manya Ufamisa nyaya hava motana Hava jipa unokuna vanesha isano Panenge vaka mirira zakaipa Uriku pisa iwe Shakuni chazu pera nezimwe Uriku zama iwe Kungo jivane kutu hava shide
Uriku pisa iwe
Shabu ni chazo pera nezimwe
Uriku zama iwe